Kubva pakauya utungamiriri hutsva muna 2017 mukati menyika yeZimbabwe. Takaona bato reZANU-PF richitsemuka nepakati, bato reMDC zvakare gore rinotevera racho richitsemuka nepakati. Zvakaunza mirizhonga, bopoto nekutadza kuyanana mumapoka iwayo andatsanangura pekutanga. Saka saizvozvo, semunhu anotarira zvematongerwo enyika akazvimirira ega asingarerekere kune rumwe rutivi, isu sebato relidhi kana takatarisa nyaya iyi yekuvharirana nzvimbo dzekunoonekera mune zvematongerwo enyika inyaya ine huremu, inyaya inoda huchenjeri, nekuti tinoona patakaenda kusarudzo dzemuna 2018 veboka reG40 rakanga rabhutsurwa kubva muutungamiriri mukati menyika ino rwakaenda rukanobatana neMDC yange iri kutungamirirwa navachamisa vachiti vava kurwisa bato iri reLacoste rakanga rasara riri kune rimwe divi. Tichiona zvakare mashandirwo anga ari kuitwa ekuti rimwe boka rinenge rakanga rabviswa pautungamiriri kune rimwe bako bato richienda kunobatana nerimwe riri kana kuti kutungamirira uko. Saka zvinhu zvakadaro zvakaunza kunyunyuto zhinji mukati memapoka aya akanga asangana uye kune vateedzeri vavo.
Saka amai, kana makatarisa nyaya dzakadai dzakaita seiyi munoonei?
Kana tichitarisa nyaya dzakadai, dzinonetsa kuti tigone kunodoma chaizvo kuti iri ringava boka reZANU-PF rakagona kana kunoita mirishonga iri, kana kuti ifaction iri mukati mebato ravachamisa rakagona kunoita zvinyizvi. Saka nyaya dziri kutaurika dzinenge dzakawanda kuti isu tigone kunoti aiwa tiri kunodoma kuti pamwe ZANU-PF ndo yaresva kana kuti MDC ndo yaresva. Nekuti katarisa zvakare mukati meZANU-PF imomo muchiri neveG40 vanenge vachikonzeresa mirishonga kuti vago nekunobuda vari pamusoro mungava mutsoro dzavanenge vari kuronga mukati mebato reZANU-PF. Tikanotarisa kuMDC kwacho kune mafaction variko yekwachamisa, yekwabiti, yekwananga vanenge vachiitisanawo zvakare shaisano. Saka kuti natsonodoma kuti rikava bato rakati kana boka rakati kana faction rakati riri kuita zvakati zvinotinetsei.
Imimi semutungamiri werimwe bato rinopikisa, munoti pamusoro penyaya iyi kune mamwe mapato amunokwikwidzana nawo?
Isu meseji yedu yatinayo kumapato ese angava MDC yavachamisa, ZANU-PF yava munangagwa kana mafaction arimo mukati mamapato avo ndeyekuti maZimbabweans vaneta nepolitics dzekutukana, politics dzekushorana, politics dzekunyombana, politics dzisina chisvinu chinobatika chinoenderana nezvekudya zveraramo zvinoita kuti vanhu vararame zvakanaka. Vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe vaneta nepolitics dzatakadzidziswa navachangirei navamugabe dzekutukana. Tava kuda kuti tiumbe chinhu chimwe chete, tava kuda peace, tava kuda tolerance, tava kuda progress, tava kuda dialogue kuti gone kunovakiridza upenyu hwakanaka, upenyu hwakajeka kune ruzhinji rwevana veZimbabwe.